Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 20/2019 makateerera ku Studio 7 nebenyore nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa womanikidzwa kudimbura rwendo rwavo rwekuDavos, Switzerland sezvo zvinhu zvaramba zvakaita manyamamire nerongo munyika.
Wakakwidza mugoma ndivanga pakadzwa machega asi vanenge vakatisaririrei kumashure sene vanhu vaitiza pavakasara kumashure ndohanzi ndepavakangopurwa nekuti mapurisa here kana kuti masoja vakaruta vavaivepa kuti mupurisa
vasolomon nyaruwa avo vakapfurwa nevanofungidzirwa kuti mapurisa kumarondera nemusi wechipiri vanoradzikwa nhasi
iko zvino masapotazi yedu vamwe havasi kurara mudzimba mamp mamwe akasungwa mahonorable members of parliament vari kuita kumakoti vari mumaleje ionzi nezvimwe zvakadaro zviri kuitika mudzimba dzimba dziri kulotwa
bato remdc roshora mutauriri wemutungamiri wenyika vageorge charamba nemashoko avo avanonzi vakataura kubepanhau resunday mail ekuti zvinhu zvichatonyanya kuita manyamamire nerongo nekuti zviri kuitika pari zvino inzwisa chete
tinozivikanwa panyika pasi rese nekuti tiri vanhu vanoda peace peace loving zimbabwans handizivi kuti chaagotipinda chii
gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai monica mutsvangwa vokurudzira vanhu kuti vaite zvinhu murunyararo iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanyora padandemutande ravo retwitter kuti havachaende kuDavos, Switzerland kumusangano weWorld Economic Forum hatina kukwanisa kubata mutauriri wavo vageorge charamba kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi asi vachinyora patwitter apa vamunangagwa vati gurukota ravo rezvemari muzvinafundo mutuli ncuve ndivo vachange vakavamirira kuti ivo vaone nguva yekugadzirisa zvinhu munyika umo musina kugadzikana mushure mekunge vanhu vatanga kuratidzira nemusi wemuvhuro vachiti havasi kufara nenyaya yekudhura kwezvinhu zvikuru mafuta ekufambisa dzimotokari gari wemumarondera akapfurwa nevanofungidzirwa kuti mapurisa akafa vaSolomon Nyaruwa vanonzi varadzikwa kuchimanimani nhasi vanyaruwa vanonzi vakangobatanidzirwa mumirizhonga yekuratidzira kwaiitika mumarondera apo vaienda kunotora chikwereti chavo mudhorobha remarondera nemusi wechipiri kuratidzira munyika kwakatanga nemusi wemuvhuro vanhu vachiti havasi kufara nekukwidzwa kwemitengo yemafuta zvapakuti Zimbabwe ive nyika pasi rose ine mafuta ekufambisa dzimotokari anodhura zvakanyanyisa mukuziya nezvekupfuurwa kwavanyaruwa tabata muzukuru wavo vadarlington vambe ava vanoti vakabva pamba vachiti vari kunotora chikwereti chavo mudhorobha ngatinzwei zvakazoitika
vari munzira ndopa vakapfuura nepadombo tombo kumashoro neno zvaiitika vanhu vakaungana pachipiswa matai but mapurisa angasati auya mapurisa anonzi akasvika varipo vavatiza vachipinda mugombo kana ndiziva ndimakakurirwa marondera kana ndiziva gomo rekucheri marere
hongu
ndoma vakapinda mugomo vachibuda murodi because murodi mamusafambi toda kukrosa kuti vaende mutown netain richards saka pavakakwidza mugomo handi vanga pakadzwa machega asi vanenge vakatisaririrei kumashure pene wanu waitiza wakaka sara mashuri ndo anzi ndo pa wakango puro ni mana mewetu mapurisa ya lema tuma soja kato wakutawa wewe paru uchi mpurisa ndo pa wakawa wega ya wapo wakupa sara mashuri ndo basatungo ya kwa wapo
saka waka wafira panjimbo ere kana uti waka taguru wachindi siku wajipata
kune wakutawa wakutawura manishi takchike lipa simpacho saka kufunzi wano ya yepo nina ni iba jemu emu na yepa yepa dobu kumbu wano waisira yepo madzimaye mamangate kwa wana shiki madzimaye arguti mapurita yepa mberi pao wano paka itiza boza yetu opa gedi pe bamba pao arguti mpurita nenda kwa uzi yera mwazi ndi yani wako ndi shefe ron di yani wano paka itiza kutipura kukanza nenda kwa aisada kukune odi chia menusa pa haka uzi mkutipura na mkuru wawa anza kaba apura haka bato nanga sekuru bala apura anza wapura ndo kwa wakandu kwa wakada wano tuwe kubatira anza wapura wana udo nyele papa nungu wakaruwa kiuse mbaka adona wadona mbwa kanda kugwesha wachikambaya anza wako kambaya wana wakada wano batira mbwa wakandu wa matiga wano wano mbwa wezi rafutiza saka wakusa wala wakuta anza wakangu shika mapusa mbwa ato mbwa mire papo wano amieno wano mire wa chite mbwa wakwa watora mbwa wesa umote isusu wane kufuwa mbwa kwa tiketa maripoti chikon kwe mapatika mdoti mungu ida apuro tenda kuchipata tenda kuchipata na ndopata kano mdoti ni mungu ida kutiriko wana kukun zidwa wa description ni mungu na apuro ya description ni mungu wani ni mungu wedu kwa mbwa da usika sika wando patika waka zo patika wabuti sila pasto chiti zitala gende sakitoku kuchipata wato wane zitane eji ya gesho yese nandu endo seri kuno kwa sati kwanse kukura zide mungu wacho kwa nchini mungu wema purisa batango da prongo zyoti njiere sakati au ya nguwai au ya kuimeji nzere kana wata au ya kumochare sanda tungu wa esi mochara na ubrawe kuimeji nzere au ya toshare kutati nguwai sanda au ya kumawani chufunza nzereke itika enze itika kumateni makupeni saka mieno tupakatika pa chicha itika utonga wari itika na utuchisi rozo tawana kuhunzwa ukipatara na kutase saka nzupa tika sungo tuwa ya kutambise mapepa za mtu wakutuwa postmote ya nyekizi mbatango tuwa mapepa ani mbirgini hapambise batango batirwa na wangu wakati batirwa tishuke zokukati kwa ndo mpaswa tongo pera kwa gada batawa toki wa bodi chini mwosu wote na iso I think waradzikwa watu waradzikwa na zenda kumusha dozi nezuro kenda nezuro kumusha na zingi kwa watu waradzikwa
kumusha nde kupi
kumusha kushimani mani
saka iyo postmortem yacho yanga ichiti kudi
anasekuru wa ombe ndo wakaenda but wanenge warukuta nipotongo nyeronzi kucheka wawarani
saka vasi ya wana wangani
kune wana two mwacho mchecha kwa tatesika gore
wa Darlington Vambe muzvikuru wa Solomon Nyaruwa avo vakapfurwa vakafa kumarondera nemusi wechipiri mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakonzera mutauro wakanyanyisa pasi rose nemashoko avanonzi vakataura kubepa nhauri Sunday Mail vari kuAzerbaijan uko vari kushanya nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mapepanhau emunyika dzakawanda aratidza kukatyamadzwa zvikuru nemashoko aya vaCharamba vanoti zviri kuitika munyika umo muri kupomerwa mauto nemapurisa mosva yekupfuura vanhu gumi nevaviri kukuvadza mazana nemazana uye kusunga vanhu vanodarika mazana manomwe inzwisa chete pane zvichatevera vaCharamba vanoti mhirizhonga iri kukonzerwa nebato reMDC nemapato akazvimirira oga nemamhasangano akazvimirira oga asi masangano akaita seUnited Nations nyika dzakaita seAmerica Britain nesangano reEuropean Union ari kushora zvikuru nyaya yekushandiswa kwemauto mukushungurudzwa kwevanhu vachiti Zimbabwe inofanira kumisa kuita izvi sangano ravanasoro jena rinozikanwa nekuti the elders rashorawo zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe zvekushungurudza vanhu uye kudzima masaisai eInternet hatina kukwanisa kubata vaCharamba kuti tinzwe zvizere nezvemashoko avo sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa vakawanda vanoti munyika pari zvino maberekera ingwe asi gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti zvinhu zvinongo zviri kuratidza kuti zvave kugadzikana asi vachikurudzira vanhu kuti varemekedze nyaya dzerunyararo
aiwa zvinhu zviri zvadzokera pazvinofanwa kugara zviri vanhu vemuZimbabwe handizivi kuti zvichitamboita tapinda matiri tinozivikanwa panyika rese pasi rese nekuti tiri vanhu vanoda peace loving Zimbabweans handizivi kuti chambotipinda chii ende zvinotityisa kuti iyo modzi yeviolence yakupinzwa pakati pedu kunyanya kune vana vedu ikaita senge culture iri acceptable tinozoibvisa sei pakati pedu tinozivikanwa as mazimbabweans nekuva very very peaceful constitution yedu inotibvumidza kudemonstrata kana tangopiwa mukana wacho nemapurisa tatakumbira kuti tinofanirwa kudemonstrata hapana anorambidzwa kudemonstrata as long as it's peaceful asi zvatakaona hatisatambozviona zvakare vanhu vachibloka marodzi vanhu vachirambidza vanhu kuenda kubasa vanhu vachirova maticha kuti vharai zvikoro vanhu vachipisa takarasikirwa nemari yakawanda zvikuru mabhizinesi achivharirwa isu tichida kubuda mugomba ratiri kuti tofanirwa kubuda
asi vamwe vari kuchema chema mai mutsvangwa kuti vari kushungurudzwa nemasoja nemapurisa ava vanoti vari kupfuura vanhu vamwe varasikirwa neupenyu
zvinorwadza zvikuru kuti tinongorasikirwa neupenyu pasina kana reason yandingati ingatitoti svike kurasikirwa upenyu hunokosha ende tinokoshesa zvikuru ende tinozikanwa sevanhu vanokoshesa upenyu ende tiri kuda kuti dai situation yadzoka pakuti vanhu vati hatidi violence vanhu vati hatidi zvekuluta mashots vanhu vati hatidi zvekupwanyira vanhu nekupisira vamwe vanhu tinoda kuti masoja nemapurisa basa ravo nderekuchengetedza peace munyika basa ravo nderekuona kuti security yevanhu yakachengetedzwa ende zvatotarisira kuona kana kune vamwe vari kuona masoja achiita izvozvo uyai mutitaurire nekuti tinoziva kuti vanhu ava basa ravo nderekuchengetedza peace nokushungurudza vanhu
gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare muHarare asi tichiri panyaya iyi mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume varamba kuti bato ravo ndiro riri kukonzera mhirizhonga munyika vachiti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya zvichakadaro mumwe mugari wekubudiriro muHarare anoti mauto ayo ari kutenderera munzvimbo dzakawanda dzinogara veruzhinji achipomerwa mhosva yekurova vanhu anonzi apfuura mutyairi wekombi uyo anonzi anga aramba kumira mushure mekunge vamumisa mauto aya anonzi ari kutenderera nezvikopokopo mune nzvimbo dzakawanda munyika mose izvi zvapa kuti vamwe vanhu vanobhotera mumakomo nemumasango mamwe mauto anonzi avaka misasa pamakamba emapurisa kuti tinzwe nezvekupfurwa kwemutyairi wekombi tabata vatapiwa Stole vamugari wekubudiriro
okay inini maonero andaita pane kombi yasvika kuwestern triangle ichidhonzwa ini yakazara ropa pamberi apa ine maburitsu epfuti kombi ndataura nemunhu ari kuti muridzwayo anga achiti dhiraivha wake anga achiamiswa nemasoja ndobva aramba achifamba nemotikari yemasoja saka trake yemasoja yazomuteera pavamuteera vakumovhateka ndobva wabva wapfuura mabara 2 abva azopfuura dhiraivha saka zvekunzi dhiraivha apfurwa makumbo abva atakurwa kuenda kuchipatara muridzi wekombi anoti azomiswa nemasoja kombi yacho yabva yaita accident yanga yakatakura vanhu but handakukwanisa kuziva kuti yanga ine vanhu vangani saka paapfuurwa ndopaabva azotadza kukontrola kombi yacho ndobva yazopinda mugoronga saka kutaura kunoku kombi yacho haina windscreen uye ine mabure eputi yakazara ropa saka muridzi wacho anoti azomiswa nemasoja ndo vazomutsanangurira zvaitika ndobva kombi yacho yazodhonzwa yao yaendeswa kukapaki yekuhighfield
saka izvo zvinhu zvakamira sei mumisha yeruzhinji umo mune mauto akawanda here kana kuti makagadzikana here semaonero amuri kuita
iko zvino kutenderera kwandanga ndichitomboita ndiri kubva nekuglenview ndichingoassessawo situation ndikungoona kuti pakazara masoja vakabva nepfuti vamwe vari kutenderera nemota vamwe varitori netsoka zvinova zvino zvikunetsa nekuti pari zvino hatisikuziva kuti pakutenderera kwavari kuita vane vanhu vari kutsvaga here uye vane zvavari kuita nekuti pese pavanosvika vanhu vanototiza vachimhanya nekuti vanenge vasingazivi kuti chii chaitika kwavari.
Vatapiwa Stole mugari wekubudiriro vanga vachitaura vari parunare vari kubudiriro kwakare. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naIvan Zininga.
Mazwai muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chenyu chesvondo rega rega chatinokurukura nevechidiki zvizvarwa zveZimbabwe kwazvakapararira nenyika tichinzwa zvino zvavanosangana nazvo muupenyu hwavo zvavanoitawo vachisimudza mureza weZimbabwe nekurarama kwavanoita. Nhasi tiri kuda kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika tichitarisa kuti vechidiki vari kuzvi kwanisawo sei vari kuzvitambira sei zvechimiro chiri muZimbabwe pari zvino. Nhasi taita rombo rakanaka ndichakurukura namukoma Innocent Ntsingo vechidiki vari kuSouth Africa vanorerekera kubato reMDC tinzwewo kuti vari kuona sei kwakananga nyika yeZimbabwe. Mukoma Innocent zviri kufamba here?
Awa dhirinani mukoma Zininga makadii zvenyumi makadii muri yeZimbabwe?
Vechidiki vari kurarama seiko mwana wamai muZimbabwe yaoma kudai zvakamira sei?
Mashoko atiri kutambira kubva kunyika yeZimbabwe asi kutivaraidza zvachose mukoma Zininga zvichienderana neshutdown yakaitwa kubva musure muhuro. Vakuru venyika vane mabatira vari kuita situation hazvisi kunyatso kutiitira zvakanaka sevechidiki vemuZimbabwe especially isusu tiri kune kudiaspora. Pari zvino tiri kunzwa kuti kune vanhu vakapondwa nevechiuto nemapurisa pamwe chete neveprison services. Isusu tinotarisira kuti mapurisa vechiuto pamwe chete neprison services vanhu vanofanira kunge vachiprotekta zvizvarwa zveZimbabwe asi tiri kuona vari ivo vari kutaiyaninzi kuperpetrata violence against zvizvarwa zveZimbabwe. Taakunzwa zvekuti hurumende yabva yagura masaisai ekuti vanhu vasaona kutaurirana yatinoti WhatsApp, maFacebook nematwitter vanhu havachakwanisi kucommunicata, havachakwanisi kuona zvinovavaraidza zvakare. Saka hurumende yedu iyi handione kuti hurumende ine zvipi zvevanhu pamwoyo.
Totarisawo kuti mumvonga mupopoto iri kuitika yese iyoyi mhirizhonga dzese idzi kurwisana kuri kuitwa uku, ko vechidiki vari kutadza here kubatana zvisinei nekuti uinde webato ripi uinde webato ripi vamborwisana nematambudziko ari munyika pane kuti varambe vachinongedzerana nongedzerana nekusiyana kwemapato zviri kufamba sei?
Chinoitika ndechekuti mukoma Zininga vechidiki havana zvavanokwanisa kuti vaite nokuti havana chinonzi empowerment chaichaicho. Vechidiki vanoda kuti vaempowerwe saka havana chavanokwanisa kuti vaite. Kubatana kwavakwanisa kuita ndiko kubatana kwavakwanisa kuita iko kuti varatidzire kuratidza kuti havashushikana nokurarama kwavari kuita munyika.
Tonzwawo vamwe vechidiki vachiti kwanzi endai munodzosera nyika kwamakaitora muone kuti hatiisununguri here, vanoreva here kuti vechidiki vakazvipira kuenda kuhondo?
Ndinoona senge matauriro akatasawayo ndeyekuti vanenge vachiona zvinenge zvichitaurwa nevakuru. Vakuru vari kutaurawo mashoko okuti takasunungura nyika. Hongu vakasunungura nyika, tinotenda nokusunungura kwavakaita nyika. Asizve kusunungura nyika kwega hakusiriko kwakatikwanira. Isusu pari zvino tava kuda kuti tiwanise mabasa, tiwanise kurarama kwakanaka munyika. Saka naizvozvo mastatements anotaurwa nevechidiki ndeyekuti ivo kana vakuru vachifunga kuti ndivo vega vane masimba ekukwanisa kuti vasunungure nyika, kuvaratidza kuti havasivo vega vanokwanisa kusunungura nyika.
Aiwa tapanzwa apo mashoko enyu amungapiwo vechidiki kwavakapararira nenyika dzose zvizvarwa zveZimbabwe tichitarisana nenyika yedu zvairi izvi ndeyekutiwo kudii?
zvandoda kuti ndikurudzire zvirwa zveZimbabwe kunyanyanya vechidiki ndezvekuti ngatisango garai takapeta maoko tikutarisira kuti nyika yedu ichagadzirisika igonaka nevakuru vedu varipo ava. Vakuru vedu varipo ava vanoratidza kuti vane kukara neumbindindoka uye havana hanya kuti isusu vechidiki tazvodini. Naizvozvo vechidiki vakapararira ne nyika dzese dzepasi rese kwese kwamuri kana muchikwanisa batanaye muite zvamunongokwanisawo kuita kunyanyanya vari muno musouth africa nevari kuna naamerica endai kumizinda yezimbabwe nekumizinda yedzimwe nyika dzakaita sana un munoratidzira ikoko muchinopa zvichemo zvedu.
Aiwa, ndinoda kukutendai zvikuru mukoma Innocent nenguva yamatipa yekukurukura pano panhepfenyuro yevanhu. Muri yeZimbabwe manga makateerera nhasi pachirongwa chedu kuna Innocent Ntsingo ari kuSouth Africa wechidiki anomiramirawo mune zvematongerwo enyika ari kubato reMDC vachitaura pamusoro pezviri kuitika kumusha. Kwanhasi togumira pano, tosangana zvakare svondo rinouya panichakuigirai zvakare zvechimwe chirongwa chevechidiki. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Tinotenda zvikuru mukoma Ivanza nacho chirongwa chinotarisa zvinenge zvichiitwa nevechidiki. Musakanganwa kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kubva kuna Praxidus Jeremiah. Asi chirongwa ichi tinombochipiwa naTanonoka Wande. Nhasi chakabatwa naCCPJ.
Yesu Simba rangu, muri
Simba rangu, muri Simba rangu, unondipa Simba.
Yesu Simba rangu,
Simba rangu,
Yesu Simba rangu,
unondipa Simba.
Kana ndakaneta.
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu apo tinotikurukura nezvechitendero cheChristu. Ari kuchingamidzai ndiPraxidus Jeremiah. Nhasi unouyo ndaita rombo rakanaka rekuwana panhare mufundisi Chivaviro vari kuSouth Africa. Vazhinji mungafunga kuti ndiri kutaura namufundisi Todzi Chivaviro, asi kwete, nhasi unouyo ndafunga zvekuti ndimbotaura namufundisikadzi Chivaviro. Makadini mufundisi?
Aiwa, tirinyasa, makadiniwo ikoko kuWashington DC.
Aiwa, isi mukwazvo.
Tinofunga zvikuru nekugamuchirwa vachirongwa.
Makaita rwendo imi rwekuuya kuno kuWashington, asi iko zvinezvi makatodzokera ino kuSouth Africa. Wakafamba sei rwendo?
Takaitirwa zvakanyanyisa kunaka. Takanga tafambira hedu zvekuimba, tinenge tichingobatsira. Asi takazoona kuti Mwari pavanenge vagadzira nguva yavo, vanhu vakanzwa kuda shoko zvakanyanya panenge imbirwa. Saka hazvina kuzonyanya kuva kuimba, asi kuzoparidzira shoko raMwari. Chatakanyanya kufarira ndechekuti vanhu vari kuAmerica vanogara ishoko raMwari.
Muri ikoko pane chirongwa chamakanga madaidzirwa?
Takanga tangonyanya kufambira kuimba, kamwe nezuva yoga fadha dzatangira panaibhenesa, ndo pakazokunyanya kubudawo kurumbira kwavo. Asi tazosvika ikoko vakakumbirwa kuti vaparidze. Shoko rakaparidza ipapo takasimudzira vakawanda. Saka takakomborerwa zvakanyanya, ndo pakabva pabudawo marizauti yekuti matisamisa yashamisa kuZimbabwe. Saka mufaro wacho wanga wakawedzerwa chaizvo.
Vhesi ramungatipe rakana rinokusimbisa iwo gore rino ra 2019?
Gore ra 2019 chandiri kuda kungonyanya kukurudzira vanhu ndechekuti pana Jeremiah chapter number 29 verse 11 panobva panzi, ndinoziva ndangariro. Mwari vari kutaura kuvanhu vakati, ndinoziva ndangariro dzandiinadzo pamusoro penyu, kunyanya vana veZimbabwe, ndangariro dzekuti mubudirire kwete kudzokera kumashure. So kana mwari vakutaura ndangariro havasi kungofunga kawani kana dzaakunzi ndangariro vari kuramba vachingofunga misi yose pamusoro pedu pamusoro pekuti tibudirire asi pese panobudirirwa kana Ezekiel pane paakasvika pana Ezekiel 37 inenge ipapo akafambisa nepamupata wakanga wakaoma une mapfupa akaoma asi imwari vakatiprofita kumapfupa iwayo kuti anorarama zvei isusu tinenge tisina tariro asi mwari vanoziva kuti zvinhu zvichanaka zvichaita zvakanaka anzi kana ndikapfuura nepamupata wemuvhuri werufati sezvakaita nokuti Jehovha vanesu soro zvikaoma zvichanaka chete
nguva dzedu ndodzatyana tingadai taenderera mberi mochingotipendera nemunamato
baba tinokutenda hemu zita nemuropa rajesu nazareta akafa akamuka tinokutendai mwari nekuti muri jehovha vanoramba vachingori mwari tinokudaidzai baba inini mufudzi akatinakira wakaipa angauya kuba kuparadza nekuuraya asi imi munoti makauya kuzotipa upenyu ende upenyu hwakazara tinokutendai amunosvika pamusiwo wezimbabwe musamire pamusiwo pindai pane zvinoda kugadzirisa zvose pane umwe noumwe ari kuchena mwari nesitueshoni yaainayo neupenyu yake ndiri kungonamata kuti jehovha pindai musamire pamusiwo batai nekupindura minamato yedu yose kunyaradza vanochema kunyaradza vakatsunga nekusunungura pose pakasungika paupenyu iini nyasha dzenyu mwari unotifudza nekutikomberedza ndinotaura shongo yegore masikati neshongo yemoto usiku kufukidzira vana vose vezimbabwe tichengetedzwe tirwire tikundiswe pane zvatinobata mwari tinokutendai nekuti makati muchatiropafadza tichibuda mukotiropafadza zvetichipinda mugoropafadza mabasa emaoko edu kuchema kwose mwari tinongotarira kwamuri imi munopindura ende kana mapindura baba mukavhura hapana anofara amunenge mavhara hapana anovhura urongwa hwedu hweupenyu hwedu mwari huri mumaoko enyu itai kuda kwenyu pakurarama kwevana venyu pakubata kwatinoita nyasha dzenyu dzioneke kunyange neparedio station ino mwari ruoko rwenyu ngarurambe ruchionekwa murambe makavafukizira muzita rajesu anogara nekusingaperi amen
amen nguva dzedu ndodzadyana tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi apo tinokurukura nezvechitendero ari kukuonekai muchirongwa chanhasi ndipraxivestiai
tinotenda veChristlike kwaya nekambo katinoshandisa Jesu isimba rangu iko zvino regai timbonzwe kambo kamwe kambo kechitendero kubva kuna Pastor Juliet Chivaviro.
Kurangarirwa naJesu zvaringana itamire mauya tendwa shungu dziri mukati memoyo wangu Jesu maita mauya matirangarira ahire tinotipindai musamire pamusiwo tinotipindai Jesu tinotipindai Jesu
inzwisa chete kubva kuna Pastor Juliet Chivaviro nako kambo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu Sezongo edi apera rega indi kusie maoko antunga mili nkomo achitipagura chirongwa kana usinaudze isindebele inindini Blessing Zulu ndichitimurare zvakanaka musakanganwe zvirongwa zvedu zvemangwanani na 6 a.m. na 6:30 kundebele.
Soko isikati senda baku VOA ndebele.